Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vateriri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kukadzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reZANU-PF roramba mashoko ekuti riri kuda kuti munyika muve nebato rimwe chete rezvematongerwo enyika nekusunga CCC mbira dzakondo.
Hatina one party state. Doku saka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo musangano mudoko yakaita sana MDC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwa enyika Zimbabwe.
Asi bato rinopikisa CCC rinoti munyika maberekera ingwe.
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese ndinge pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete neZANU-PF kuti maprograms eCCC hafani kuenderera mberi CCC haifaniri kusangana nevanhu.
Vanhu vanodarika zvuru makumi maviri nezvisere vafa mushure mekudengenika kwenyika kwakaitika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato riri kutonga reZANU-PF riri kuramba zviri kutaurwa nevanopikisa kuti rave kuda kuti munyika muite bato rimwe chete kana kuti one party state sezvo riri kupomerwa mhosva yekushandisa mapurisa sembato kurambidza bato rinopikisa Residents Coalition for Change kuita misangano. Musarudzo dzadarika dzemabai elections uye muongororo dziri kuitwa nemamwe masangano zviri kubuda pachena kuti mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa ndivo vachakwikwidzana zvakasimba nemutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu. Asi VCC vanoti kunyange hazvo vaMnangagwa vave nemakore vachitsvaga rutsigiro ivo vari kurambidzwa kuita musangano nemapurisa achishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order kana kuti MOPA. Magweta ataura neStudio 7 ati tsamba dziri kubva kumapurisa hadzisi pamutemo nekuti hadzisi kupa zvikonzero zvekumisa musangano iyi kunze kwekungoti bato iri harisi kutevedzera mutemo. Mukuru muofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati hachisi chido cheZANU-PF kuti munyika muve nebato rimwe chete.
Munyika yeZimbabwe hamuna mutemo unorambidza vanhu kuita zvematongerwo enyika nemapato avanoda. That is why we are a multi-party democracy. Hatina one party state. Doku saka kuine musangano mikuru yakaita sana ZANU-PF. Kwetawo musangano mudoko yakaita sana MDC nana SCCC nana NCA. Vose iwavo vane kodzero kuita zvematongerwo enyika muZimbabwe. Kumbiro redu remutemo rinotitendera nokuvatenderawo kuti vaite misangano yavo. Saka zvavari kutaura zvekuti musangano weZANU-PF unoda kuita one party state vari kunyepa.
Asika vari kuti vari kurambidzwa kuita misangano nemapurisa zviri kuonekwa nemunhu wese munyika.
Mashoko okuti vanorambidzwa kuita misangano namapurisa inyaya dzatangonzwa nokujaira nokuda kwokuti nguva nenguva ndozvo vanozama kuita vachiziva kuti vanoda kutsvaka zvikonzero zvekuti kana vachinge vakundikana musarudzo vozoti hatairambidzwa kuita misangano. Mingani misangano yavanoita mazuva ose? Nhasi vozoti varambidzwa kuita misangano nemapurisa.
Asika tiri kungoona imi veZANU-PF kunyanya muchiita misangano vamwe vachiti vakasungwa mbira dzako.
Isuwo somusangano weZANU-PF tine imwe misangano yatinoita neimwe yatinotokundikana kuita nokuda kwekuti mapurisa anenge atipa zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvose izvo zvotinozvitambira tati mhanyire kumapepa nawo. Tinoramba tichironga kusvika taona zuva rinenge ratenderwa namapurisa. Saka hatidi vanhu vanotsvaka utane mugate kana vachinge vaona zvematongerwo enyika zvichivanetsa. Vadi havo kubatsirana vachitakura minda kuti nyika igova namaguta.
Kunze kwekurambidzwa kuita musangano vanopikisa vari kutiwo nhengo dzavo dziri kurohwa dzichishungurudzwa zvikuru kumaruwa asi hapana chiri kuitwa nemapurisa.
Nyaya yemhirizhonga ingori zvenyaya yavanoshandisa nguva dzose kuti zvadai zvadai. Toziva kuti chavanenge vachitsvaka kuti sarudzo dzinzi hadzina kufamba zvakanaka ndokusaka vakadyiwa vakaruza.
Mukuru muhofisi yezvekuburutswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vari parunhare muHarare. Asi ongororo yakaitwa nemasangano akaita seZimbabwe Human Rights NGO Forum, University of Cape Town neUniversity of Zimbabwe iri muJournal of Democracy, Governance and Human Rights in Zimbabwe yakaburitsa pachena kuti mutemo weMaintenance of Peace Act kana kuti MOPA wave kushandiswa kumbunyikidza vanopikisa hurumende ichiti mutemo uyu uri nani pane waipo kare wePublic Order and Security Act kana kuti POSA. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvomukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei veCCC vari kurambidzwa kuita misangano. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakamboudza Studio 7 kuti zvekurambidzwa kwemisangano zviri kumapurisa ari kumatunhu kwete kumahofisi makuru makuru. Asi vanopikisa vanoti havo uku kuwanda nemunwe. Vachitaura neStudio 7 mutauriri webato reCCC kumaNicaland vaTrevor Saruaka vati nezuro kunyangwe vaimbenge vapiwa mvumo yekuti vaite musangano wavo nemapurisa vakasangana nematambudziko. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nezuro meeting yedu yatakataka clearwa nemapurisa ekunyanga yataida kuitira kunonzi kumapako business center. Yakanga yapinda dambudziko rekuti mapurisa anga akushandura magopost vaakuda kutidzivisa kuendera mberi nemeeting iya. Asi varivo zvakare vakanga bhenge vatipa mvumo yekuti tienderere mberi yekuti takaapplya tichishandisa MOPA last week on Saturday. Tikapa nguva inotarisirwa yacho tikaedza kudaira yese mibvunzo inodikana kunzi tinge tichicherechedza patinoita maapplications.
Saka chii chakazoitika?
Nezuro makuseni patanenge tamunzira kuenda kumeeting takaziviswa kuti mapurisa chief saunyama akabhenge asvika pavenue achiita meeting inoitwa sei munzvimbo yedu. Mukana yakabvumidzwa munhu achakabvumidza asi kuziva zvaari kuita. Saka takati vakomana vedu vaudze vanhu ivavo mapurisa saunyama kuti isusu semapolitical parties hatipumbiri mvumo kuna traditional leader kuti tiendere mberi nemaprogramu zvedu. Maprogramu zvedu haagavenwi netraditional leaders act asi ari under MOPA inoadministwa nemapurisa.
Saka chii chakazonetsa apa vasaruwaka kana mange mapuwa mvumo?
Sezvaunongoziva kuti Zimbabwe yese ndinge pane chisungo chakaitwa nemapurisa achishanda pamwe chete nezanu PF kuti maprogramu eCCC haafaniri kuenderera mberi. CCC haifaniri kusangana nevanhu. Saka ndokunge apo wakazocherechedza watotibvumidza kudhara kuti vakange vachikora chirangano vaakuzoedza kuda kuti vagadziridze. Asi takavaragidza tsamba yavo yavanga vatitumira. Tikavaragidza zvakare dzimwe tsamba dzemamwe matunhu dzainge dzakaputisa pachena kuti vanga vachirambidza vanhu kuenderera mberi nemisangano yeCCC. Zvinova zviri kunze kwemutemo nekuti iwe kuziva kwako blessing. Tamunguva yekutsvaga rutsigiro hatingaiti sarudzoka dzekuti vamwe vanobvumirwa kufamba. Vezanu PF kuziva kwako vanongoita mameetings avo marallies avo pavadira havatsvagi mvumo kumapurisa. Asi CCC kana yatoteedzera mutemo wacho unoona iwewo mapurisa achiedza kuisa mitemo yakaoma kudii kuti zvisabudirire.
Maakazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano?
Ndinofara kuti mushure mekuragidzana nemukuverengerana mutemo wacho unogavhena mapublic meetings mapurisa akaona kuti iwo akange abuda mugwara. Saka takazokwanisa kuenderera mberi zvedu nemusangano wedu tikapedza zvakanaka. Asi chinondisuwisa ndechekuti pataikakavadzana nawo takatotora almost an hour kuti tiwirirane kuti tienderere mberi. Bati pavangopedza vabva vatoti munofanira kupedza munguva chaiyo chaiyo vachitadza kucherechedza kuti vakanga vatotidyira hour yerali yedu.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa reCCC kumaNicaland vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunhare kwaMutasa. Atinokwanisa kubata Chief Victor Saunyama sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Mamwe makambani ezvarwa zvekuChina zviri munyika akaita seDinson Iron and Steel Company ine kana kuti DISCO iri kuchera kwaChirumanzu neSouth Mine iri kuHwange ari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi zvapa kuti vamwe vashandi vakuvare zvakaipisisa. Bepanhau reSunday Times rine nyaya yekuti vashandi vashandi vepa kambani ye DISCO neve sangano reZCTU vari kuti vashandi pa kambani iyi vari kushanda vasina zvikwanisiro zvinoita kuti vasakuvare pabasa uye vatenderwe kuzorora vachipiwa zvakare mari shoma shoma. Muzinda weChina muZimbabwe unogara uchiti makambani ezvarwa zvenyika iyi haachikore kodzero dzevanhu achiti vanenge vachitaura izvi vanenge vachida kukanganisa kudyidzana kweZimbabwe neChina. Gurukota rezvevashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti nyaya dzakadai dzinofanira kumangarwa kumahofisi avo kuti vaferefete. Asi veZCTU vanoti hapana chinobuda mukuferefetwa kwenyaya dzakadai. Mukuseya zvakaitika kuSouth Mine, tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance rinorwira kodzero dzevashandi nevanhu vari munharaunda dzine zvicherwa vaFarai Maguhu.
Vakatsva gumbo anonzi Perfect Chunde anoshandira kambani yeSouth Mine angari paplant inonzi Chaba. So aishandira pacoke oven panobikwa coke painonyungudutswa kusvika yaliquid. Saka ari ipapo vanorelisa magas pavanonge vachibika coke ye. Saka magas aya paanoreleaswa vanhu vanofanira kutanga vapfundikira.
Ndechikonzero chei?
Nekuti anenge ari hutsi huchena hwakaita kunga gore huchisanganawo zvekare neutsi hwakasviba. So zvinokosha kuti vanhu vatange vasuduruka vasati varelisa magasi iwavo.
Ko chii chakazoitika pakuti munhu atsve zvakaipisisa kudaro vamagoo sekunzwa kwamuri kuita?
Panyaya yaPerfect vakarelisa magasi vanhu vachipedyo pedyo neoven. Saka mukomana uyu haana kukwanisa kuzoona kuti otiza nekupi. So paanga kuti achibve ipapo akabva anopinda mukoki macho maratya anenge anyunguduka aya ndoma akasvika kunotsva gumbo rese kukuzuka.
Ko kune mumwe wacho akatsva uyu zvakafamba sei?
Mumwe wacho akatsva ruoko akapiswawo nemagetsi ipapo paSouth Mine zvekare.
Asi kodzero dzevashandi vanenge vakuvara zvakadai dziri kuchengetedzwawo here pakambana?
Dambudziko guru rinoitika ipapo nderekuti kana vashandi vachinge vakuvara zvakadaro vanongoendeswawo kuchipatara but vachingopedza kurapwa vanobva vatodzingwa mabasa. Mumwe wacho akadzingwa basa gore rakapera akatoshaya svondo rapera. Vanenge vasisina cheuviri nenhau yekuti anokuvarira pabasa kambani yacho yaakakuvarira yacho inobva yamusvipa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zvuru makumi maviri nemasere kana kuti 28,000 vanonzi vafa mukudengenyeka kwakaita nyika nemusi wemuvhuro muTurkey nemuSyria. Vafa vakawanda vari muTurkey. Kutsvaga vanogona kunge vachiri vakatsikirirwa nemidhuri kuri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kubatsira vari kuti mukana wekuwana vanhu vachiri vapenyu wave mushoma. Vamwe vashoma vachiri kuwanikwa havo vari vapenyu zviri kupa vari kutsvaga ava simba rekuramba vachiita basa. Mm-hmm.
Bazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain ririkuongorora zvirikuitika muUkraine rinoti mavhiki maviri adarika Russia inenge yarasikirwa nemauto akawandisa zvikuru muhondo neUkraine kubva zvayatanga kurwiwa. Izvi zvinonzi zvirikubvawo mugwaro reUkraine mukuongorora kwayo kwairi kuita mauto eRussia arikufa. Zvinonzi mauto anodarika mazana masere arikufa pazuva. Asi America inoti kunyangwe Russia ine mauto akawanda arikufa, kupera kwehondo iyi kuchati torei nguva. Hondo iyi irikusvika gore nemusi wa24 kukadzi, uye mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden varikutarisirwawo kushanyira Poland, iyo ine muganhu neUkraine, kunoita musangano nevamwe vari kutsigira Ukraine muhondo iyi. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vaimbova mutungamiri wenyika yeBrazil vaJair Bolsonaro avo vari muFlorida muAmerica vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika kwavo mavhiki anotevera. VaBolsonaro vakabuda munyika mavo mushure mekukundwa sarudzo navaLula da Silva pasina kugamuchidzanwa masimba zvakanaka, sezvo vaiti havana kufara nemafambiro esarudzo. Vanonzi vakadzokera kuBrazil vanogona kusungwa vachipomerwa mhosva dzakawanda, kusanganisira yekutiwo vatsigiri vavo vaida kupidigura hurumende musi wa8 ndira vachiratidzira zvine mhirizhonga mukati. Nokutambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvirikuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Muhurukuru yedu yanhasi tina
manheru akanaka kwamuri mese. Terangu ndinoitwa Beni Hlatshwayo, ndiri mutauriri wevechidiki mubato reCitizens Coalition for Change, rinozivikanwa nekuti CCC muBulawayo Province.
Nyika yatarisana nesarudzo dzinogona kuitwa muna Nyamavhuvhu. Mukatudza kuti zvii zvamuri kuitawo kukurudzira vechidiki kuti vakwanisewo kunge vachishandisa kodzero yavo yakakosha yekuvhota iyi?
Takatarisana nesarudzo Blessing, tiri kukurudzira vechidiki kunyoresa kuvhota. Mukukurudzira vechidiki, zvatinoita isu sevechidikiwo, tinotaura nevechidiki tovakurudzira kundonyoresa kuvhota. Kana tavakurudzira kundonyoresa kuvhota, tinovabatsira zvakare neyatingati transport, kuvatakura toenda navo kuma offices ezek, tovabatsira kuregister mumwe namumwe nechitupa chake oregister kuvhota. Kana tavatakura kunzvimbo dzatinenge tavatakura tichisvika navo kuzeki vachiregister, kana vapedza kuregister tinovatora tovadzorera kwatinenge tavatora.
Nechikonzero chei muchivabatsira nemichovha?
Nekuti dambudziko zhinji rine vechidiki nderekushaya transport yekuenda kuzeki kundoregister, number one. Number two, vamwe vacho havatorina zvikwanisiro zvinoita kuti vabvumirwe kuregister kuvhota.
Ndezvipi?
Zvakaita sezvitupa vanenge vasina. Saka vanenge vasina tinotsvagawo nzira dzekuvabatsira nadzo. Mumwe zvimwe zvese zvinenge zviripo, but mukana wacho wekundotora chitupa ndo usina kumira zvakanaka, nekuti kunomirirwa nguva refu kuti uwane chitupa. Asi isu sevechidiki tiri kuzama pese patinogona napo kuti takatarisana nesarudzo ya2023 vechidiki vese vanyorese kuvhota, vagozobuda neuwandu hwavo vachivhota.
Zviri nyore here kuti mukwanise kuunganidza vechidiki ava vachienda kunonyoresa kuvhota? Nekuti tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mapurisa ari kupomerwa mhosva yekusunga vose vanenge vachikurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuvhota, zvikuru vebato renyu kanawo dzimwe nguva nevadzidzi.
Kurwira nyika hazvisi nyore, Blessing. Kutomira-mira kuunganidza vechidiki kwatiri kuita uku kurwira rusununguko kunyanya-nyanya rwedu isu vechidiki. But dambudziko ratinoita nderekuti tiri kurwira rusununguko tiri mukati kati mwemadictators, yekuti havadi kuti tiungane nekuti vanoziva kuti simba rechidiki rinounza shanduko, simba rechidiki rinoumba ramangwana rakajeka. Saka havatitenderi kusangana, nekuti tikada kusangana vanotisunga, vanombunyikidza kodzero dzedu. Isu tine kodzero according to constitution yekuungana tichiita zvinhu zvedu zvatinoita murunyararo.
Zvino munozoita sei kana zvinhu zvakamira zvakadaro?
Sevanhu vari kuda rusununguko mukati menyika yavo, tinoramba takaenderera mberi. Kana tichisungwa, tinongotosungwa tichirwira shanduko, nekuti vana veZimbabwe varwadziwa. Vechidiki havana mabasa, saka vasina mabasa zvakangofanana tagara takangotosungwa. Whether tiri kumapurisa kana kuti hatisi kumapurisa, takangosungwa. Saka tiri kurwira rusununguko kuti tisununguke. Tinotoshinga kusvika tabudikidza kuti tikwanise kutora vechidiki tindovarejesta kuvhota, chero zvazvo zvakaoma.
Tichitarisa imo Bulawayo mamuri uku nemudunhu reMatabeleland, zviri kubuda kazviri kuratidza kuti vanhu vashoma ndo vari kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Chingava chikonzero chei?
Chikonzero chiri kuita kuti vanhu vaite sekuti vashoma inyaya yekuti vamwe vakarasa tariro, nekuti vamwe vanoti sinzi kwakabvira kuchivhotiwa hapana patakamboremekedzwa kodzero dzedu maringe nekusarudza kwatinenge taita mutungamiri wenyika. Vanhu vari kupedzwa simba nekuti vari kuti maelections acho haana zvanobatsira nekuti anenge akatorigiwa kare. Saka isu sevechidiki tine basa rekudzidzisa nekunyengetedza vanhu kuti vanzwisise kuti shanduko yasvika muZimbabwe. Yekunzwisisa kuti maelections a2023 ari kuunza shanduko muZimbabwe.
Sei muchidaro?
Vachamisa vachatungamira Zimbabwe kubva mugore rino ra2023. Saka tiri kuzama nenzira dzese kuti manumbers evanhu vari kubuda kundonyoresa kuregister kuvhota awedzere. Chimwe chiri kuita kuti vave vashoma ndechekuti pari zvino kuregister kuvhota kuri kuitirwa kumaofices ezeki chete.
Pane dambudziko rei ipapo?
Umwe anoona kuti nguva yake zhinji ndeyekutsvaka chekudya, nekuti vanhu vari kutambura blessing havana chekudya. Akafunga kuti kundotora 1 hour kana 2 hours akamira kuzeki asina chekudya, asina kana mari muhomwe, kwaari zvinomupedzera nguva kana kuti hazvimubatsiri. Saka vanhu vazhinji vaakutoti zviri nani kuti vaswere zvavo vachitengesa mumigwagwa kuti vawane chokudya.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaSachwayo nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda blessing ness, tinotenda zvakanyanya nekupawo vechidiki mukana kuti vataure zvavanoshuwira kuti zviitike mugore rino ra2023.
Avo vanga vari mutauriri webato revechidiki reCCC kuBulawayo vaBenhlachwayo. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi, zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tsanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti Religious Forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, yasvika nguva yechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndini Tsanonoka Wande ndichiti mucharangarira here mubvunzo wesvondo rapera uyu?
Zvitadzo zvedu zvinobva pana Adhamu naEvha, zvatakatemerwa mirayo yekuti uchadya cheziya nyoka ichafamba nedumbu uye ichakuruma, iwewewo uchava muwengi wenyoka. Jesu ndokuzotifira kuti tiregerwe pazvitadzo izvozvo. Saka toda kunzwisisawo kuti mimba haicharwadzi here uye haichatora 9 months here? Cheziya hakusisina here? Nyoka haicharumi here? Takaregerwa pazvipi chaizvo nekuya kwaJesu kana kuti manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa?
Nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro vanoti pane zvavanodawo kuwedzera pamashoko etsananguro atakapiwa namufundisi Oliver Mandi Sodza svondo rapera. Pastor Mukoriro, kwazisai vateereri mugova pavo maonero enyu.
Kwazivai, kwazivai vateereri. Ndinofara nomukana wandawana. Pandoda kuti ndingowedzera pane zvakabvunzwa Reverend Oliver Mandisodza, vakapindura zvakanaka zvisingabviri. Pandoda kungowedzerawo zveshomanane ipapo.
Nyaya yatakatarisana nayo ndeipi Pastor Mukoriro?
Nyaya tiri kutarisa iyi iri kubva kuna Mavambo kana kuti Genesis chapter 3 verse 15. Tinoona Adam na Eva vachipuwa chitarafu kana kuti mutongo wokutadza kwavo. Nekuti pavakaudzwa kunzi musadya muchero vakanzi nezuva ramuchaudya muchafa, mukadya muchero uyu muchafa. Naizvozvo kufa kwaifana kuuya. Kufa kwaivapo kwaibva pakuti vanhu vakadya muchero wavanga varambidza. Uye Bible rinotodaro kuna Roma chapter 6 verse 23 kuti mubayiro wechivi rufu. Rufu rwakavapo nokuda kwechivi.
Pastor Mukoriro, udzai vatereri kuti izvi zvinotsinirwa papi mubhaibheri?
Tikaverenga kuna 1 Corinthians chapter 15 verse 55. Paul ane mubvunzo waanobvunza, anoti kuripiko kukunda kwako iwe rufu? Rwuripiko rumborera rwako iwe rufu? Rumborera rwerufu ndicho chivi, uye simba rechivi ndiwo murayiro. Asi Mwari ngaavongwe anotipa kukunda kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu.
Takatarisa izvi Pastor Mukoriro, kukunda kwedu kwakabvepi?
Kukunda kwedu kwakaunzwa naJesu Kristu. Uye chinhu chatiri kuonesana nacho rufu. Nokuti izvo zvatiri kuona zvinosanganisira kudya cheziya nekurwadziwa nenhumbu, zvunhu zvakauya nokuda kwechinhu, zvunhu zvakaunzwa nechinhu. Saka Jesu paakaenda pamuchinjikwa, akaenda pamuchinjikwa kuti abvise chivi muvanhu, kuti asunungure chivi kuvanhu. Akauya kuzoratidza nyika rudo kuti irichirega kuva nechivi. Ndosaka John chapter 3 verse 16 ichiti nokudaro Mwari akada nyika akapa mwanakomana wake mumweuga kuti anani anotenda arege kufa asi ane neupenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Upenyu husingaperi huri muna She Jesu Kristu. Jesu vakati dzikinurwa kubva kuchivi. Zvinokana tichinge tadzikinurwa kubva kuchivi, tichava vana vakezve, tichadzokera kuvana ukama hwakanaka naye. Kunyange zvazvo tichirwadziwa panhumbu, asi tava neukama hwake hwakanaka naye, uye tava kukwanisa kuwana upenyu husingaperi. Nokuti munhu achafa rufu rwenyama kuitira kuti agoona kupinda muupenyu husingaperi hunowanikwa. Asi vanenge varamba kuteerera kuna Mwari vachafa rufu rwenyama vagofa rufu rwomweya. Isu takatenda muna Jesu Kristu, takadzikinurwa kubva kurufu rwenyama, tava kuwana upenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Mubvunzo ndokuti saka izvo zviri kondinya here? Yes, munyama ino, panyama ino zvichakondinya zviripo. Nekuti kana zvikasakondinya, Mwari vanenge vasina kutendeka pashoko ravo rekuti pane zvivi, pane makonsekwensi echivi, pane mubayiro wechivi. Saka kufa kwenyama kuchauya, kutambudzika kwenyama kuchauya iri nzira yokubvisa vanhu munyama ino vachipinzwa munyama yomweya ichauya. Bible rinotaura kuna 1 Corinthians chapter 15 richitaura nezvenyaya yekumuka kwavakafa. Rinoti vanofa kuti vamuke. Kana vachinge vamuka, vari kumukira kuupenyu husingaperi uhwo husisina kurwadziwa kwenhumbu, husisina kudya cheziya, husisina kurumwa nenyoka. Kuna Isaiah Bible rinototi munhu achagarisana neshumba vasingarumani. Nekuti tinenge tadzikinurwa kubva kunyama inofanira kuparara.
Tinotenda zvikuru mashoko atapiwa naPastor Silvanus Mukoriro. Vatereri, tumirai maaudio enyu ezvechitendero kuWhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda tanonoka wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo nhasi pane rimwe America mune mutambo mukuru weNational Football League kana kuti NFL Super Bowl pakati peKansas Chiefs nePhiladelphia Eagles. Muimbi ane mukurumbira zvikuru pasi rose Rihanna ndiye achange achifadza vanhu ivo manheru ano. Aiwa, vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 12 uNhlolanja 2023 moKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo.
Okwanele kukhangela esisweni yisizathu sokubana lowo mhlangano umisekweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenze, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo.
Abakubandla leZANU-PF bathi amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo. Izakhamizi yezakha ikilinika emathobeleni North zicela uncedo. Zathethulela ezemidlalo, ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo. Amapolisa asevimbe imihlangano embalwa eMtare, eMarondela lezinye indawo zelizwe esithi ibandla leli alicelanga kahle ukuba lingene kuZulu. Kwesinye isikhathi amapolisa athi abantu yibo abangafuni ukuba kube lemihlangano ye-CCC. Umnumzana kaPat Nico Bebe okubandla leli uthi usephelelwe kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba ibandla le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ungakhangela i-CCC isinqatshelwe ukuthi yenze ama-rally posts indawo ezidlula ezingu-6 eziyisikhombisa ukuthi benze lawo marali. Okutshengisa ke sobala ukuthi ukwaliswa kwabo yikwesaba kwezanu ukuthi khona ngoba iyakwazi ukuthi ke ngalesi sikhathi esokhetho abantu balelungelo lokuthi bezwe okungcono kulalokhu abakubona kuzanu. Izanu siyehlulekile. For 43 years ilizwe lelisilithatha emakhiweni lalililizwe elalisetshatshwa i-Afrika yonke. Namhlanje ilizwe lapho selikhona selise iswa ngamazwe wonke awe Africa kungenxa yeZANU-PF. Akulanto abangayitshintsha abehluleke ukuthi bayilungise in 43 years. Uhluphe sikilo lokubhidlika komnotho esikiyo lokubhidlika kwelizwe esikiyo kudalwe iZANU for 43 years. So kabahlale phansi baphumule yikho esikucela kuphela kuZANU-PF.
Yes, siyakuzwa kakhulu Bebe, kodwa sizwa ke kuthiwa ke kulabanye benu asebephuma ku-CCC besiyangena kuZANU-PF. Kambe ngabe kuliqiniso konoku kombe uhamba njani Pepe?
Labo kuthiwa ngama defectors uyabona ke ipolitics ye guerrilla warfare ivele isaziwa ngeinfiltration. Igorilla warfare ayila formula yikho besenza ukuthi kulabanye abantu babo abawafakayo ukuthi bajoyine amabandla aphikisayo ngenxa yokuthi ke nxa sokubuya isikhathi secampaign balakho ukuthi bese besithi bona hayi linayenzane ngani selisuka ngapha libuya ngapha. Sibe sivele sibazi kodwa kufanele ukucabange lapha muntu wakithi yikuthi okuqakathekileyo abantu kufanele babekwazi ukuthi thina samukela wonke umuntu ozwa ubuhlungu eZimbabwe obudalwe yiZANU. So laba abadefectayo ngabantu ababhadela imali bebhadalwa ngoba balandile, abanye babhadalwa nje ngoba vele basemsebenzini, abanye siyabe sibazi kodwa thina ngenxa yokuthi we are a democratic party kasali muntu ofuna ukuzojoyina ibandla lethu. Lalo oyabe vela kuZANU siyamfuna. Okwesibili, abantu beZANU baningi abasuka kuZANU besiza kuSisizi banengi kakhulu, sikhuluma abantu abanengi kakhulu kodwa ke kasibakhulumi ngenxa yokuthi siyabe sifuna ukubavikela ukuthi bangavictimizwa yiZANU. IZANU siyazi ngokuhlukuluza, siyazi ngomoya omubi, siyazi ngokutshontsha, siyazi ngecorruption, siyazi ngayo yonke into embi. Into embi eZimbabwe iyaziwa kuZANU-PF. So abantu labana nxa ukuthi abadefector besuka ebuhleni besiye ebubini kutsho ukuthi ke amadlozi abo abaflatheni.
Umnumzana Pat Nico Bebe lilunga le-CCC. Abakubandla le-United Zimbabwe Alliance labo bathi amapolisa avimba imihlangano yabo. umfundisi Frank Mhlanga umsekeli kaMongameli webandla leli ukhala ngokwenziwa ngamapolisa.
Kuyadanisa kulosizi ukuthi thina ku-opposition parties sihlala siyaliswa ukunikezwa imvumo yokuthi sibambe imihlangano yepolitiki. Thina njenge-United Zimbabwe Alliance uza sesihlangane nakho kanenginenye sacela i-clearance eZimba East basalela, eChitungwiza i-cleanup campaign basalela, eSeke basalela, indawo ezinenye bayala kodwa iZanu PF ihlale inikezwa nje bengayelela, benganqatshelwa. Kuyadanisa lokho.
Loke ngumnumzana Frank Mhlanga okubandla le-United Zimbabwe Alliance. Kodwa umnumzana Tafaso Mugwadi owebandla le-ZANU PF uthi amapolisa alandela umthetho hathi ukuba asebenza lebandla le-ZANU PF. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kuda Musanka ilunga lebandla le-ZANU PF.
Okwamele kukhangelisisweni yisizathu sokubana lo mhlangano umiselweni. Nxa amapolisa benika imvumo yokuthi umhlangano yenzwe, baqala bekhangele izinto eziningi ezijeneyo, okuhlanganisela abantu ababehlala endaweni yona leyo ngoba bayenza amabhizinisi endaweni yona le elikhulu kwenzela umhlangano. Abantu bengabona kuyi-security threat yokuthi kube umhlangano, nabo balulungelo lokuthi beyale ukuthi umhlangano uyenzakale njengalo kwenzakala emtari, ukuthi abasemabhizimusi babone ukuthi hatshi kuyingozi emabhizimusi nabo ukubana i-CCC yaziwa ngomsindo ukubana iyenze umhlangano. So yinto etshiyeneyo ukuhamba ngendawo ngikhuluma nje thina ebhinga bayavunyelwa i-CCC yayisiyagubhela ngamapholisi yenzele umhlangano wayo yapostiponda ngenxa yezulu yavunyelwa njalo ukuthi iyenze umhlangano wayo wayala ngoba
ye. Kodwa siyabona ukuthi-ke okuhluphayo ukuthi kukhanya kuvinjwa imihlangano ye-CCC kuphela, ezanu iyaqhubekela phambili kwenziwa kuyini kwa
lapho ingathi nje angila amanye ama-examples ezindawo okubana kuyalithwe i-CCC ngikwazi nje entare ngesizathu engisikhulumileyo, kodwa kwezinye indawo mbona besenza sibele imihlangano yabo bekhululekile. Ningazi kwenye indawo lapho abayaliswe khona, kodwa i-constitution umthetho uthi wonke umuntu okwakhathesi uyavunyelwa ukuthi ekhampeni ngoba sesifike kunyaka wama-election.
Ye, kodwa nxa abantu bengavinjwa ukuthi bayenze imikhankaso yabo, pho bakhuluma njani loZulu?
Yikho nje ngitshilo ukubana asilaqiniso lalabo abazweyo, asilaqiniso lokuthi yebo ngempela bayalisiwe ukwenza, ngoba abantu be-CCC kumele sikulandelele ukuthi bayathanda ukukhuluma amanga, bayathanda ukuba ngokhande. Singatshona kuphala sibili kungela izini ezibhedi abantu abayalisiweyo engiyaziyo yindaba kuphela enye emtari yenginike isizathu why beyalisiwe. Kodwa izindawo zonke amapolisa akhululekile bayenza imihlangano yabo, ngiyaqala nje ukuzwa ukuthi bayalisa.
Lo ngumnumzana Kuda Musanka ilunga lebandla le-ZANU PF obexoxa le-Studio 7 esebhinga. Izakhamizi yeJibajiba esabelweni seMathebeleni North ezakha ikilinika zicela uncedo. Ake sizwe umnumzana Simo Ncube omunye wabaqhuba uhlelo lolu ekhuluma ngokucelwa ngabakucela kuZulu.
Thina sisele upane esigabeni seJibajiba kuJibajiba ward. Sisele upane siyizakhamizi zeJibajiba ward sakha iklinika umtholampilo wethu. Ngakho kathesi sesizamile saphakamisa sesifike kuwindo level. Ngakho sesilama challenge amaningi, sesishotelwa izitina lama elesamende. Ngakho siyacela kuZulu weZimbabwe, kuye wonke umuntu ongizwayo, ukubana siyacela izandla abantu bakithi lisincedise. Besisakha sisebenzisa ukuthaya izimali lamabele, sihlanganisa amabele. Ngakho kwathesi sesikusimo esibi ngoba izikolo zisanda kuvulwa, lamabele kasisela, abantu sebekhala labo ukuthi abasela lutho. Ngakho besicela izandla kini lonke bantu bakithi ukuba lingasincedisa ngakho lokho elikwanisa khona ukuze iklinika yethu lathi iphuthe, ngoba abantu bakithi bahamba umango omude besiya esibhedlela lapho bathola khona usizo ngakho silesifiso sokuthi umtholampilo wakithi lati uphele ngakho abalesifiso sokusincedisa bengathinta kunamba ethi +26378983502 inamba kachairman wejibajiba clinic eyinye ngu +26371737107 le ngeyami usidikisela siyabonga kakhulu bantu bakithi
yeah belifisa ukuthi abantu balincede ngani baba
sicela izandla iklinika le imaye ngathola usizo iphele ingaba lusizo kakhulu ebantwini abaningi kakhulu ngoba silama wadi ayakhangele lejibajiba le amavillage angafika 15 abantu abakhalayo bonke abahamba umango babe siya esibhedlela kugcwalisa nzima kubomama abazithweleyo ma esephewa male problem wa isizo samqalisa angakahambi silabantwana abafunda behlala esikolo labo kwesi sikhathi ma bephathekile kungaba lusizo kibo ma sebethola usizo ngaphana besedulane esikolo ngoba iklinika yethu phansi kwesekhendari lapho kunabantu abahlala khona yikho sifiso kakhulu ngoba umango esiwuhambayo siya esibhedlela eseduze kwethu iSt Paul lelenkalisi kuwumango omude kakhulu ongavumiyo ukuthi uhambe masinya ngenyawo.
Umnumzana Simon Ncube uhlala ejibajiba esobelweni seMathebeleni North. Singangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamajumi amathathu 28,000 abantu ababhubhe kwele Turkey lakwele Syria kulandela ukuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo. Abakunhlanganiso ye-United Nations bathi kukhangelwe ukuba inani leli lizakhuphuka ngoba kucatshangelwa ukuba baningi abagqitshelwa inhlabathi yezindlu ezadilikayo kuzamazama umhlaba. Elebhilitane libika ukuba ibutho lakwele Russia lilahlekelwe ngamasotsha amaningi kusokwana ezedluleyo ngenxa yabanye babo abangalolongwanga ngemfanelo, ukungazi abakwenzayo kanye lokuswela imibhobho eqondileyo enjengaleyo esetshenziswa libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abantu kwele Melika abedlula izigidi ezingamajumi amahlanu 50 million bakhangelwe ukuba namhla bazabhejela iqembu le-Philadelphia Eagles kumbe ele-Kansas City adlala umdlalo oqakathekileyo we-Super Bowl. Sokuyisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhuluma ngokwenziwa ngubulelani loPhengula Khumalo, wakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo ukuba yinkosi yesizwe samaNdebele. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo. Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Baba uDubele, njani abalaleli? Noma nje ngesona isikhulumo esenkosi, kodwa ke ngizakhuluma ngolomhla ngothi njengoba ngikhona kwezamasiko. Engunanzelelayo ukuthi inkosi yethu iyazama ne-ovisi layo ukuthi abantu ngabe bayabambana beyisizwe senkosi uMzilikazi ngaphansi kwayo inkosi uBulelani kaNobhengula. Basebenze ndawonye. Lokho kuzakwenza ukuthi le mthwalo enzima engeke ithwalwe ngumuntu oyedwa noma ababili okanye abathathu ibe lula abantu nxa bebambene. Khangela kulezi zinto ezingama-project enziwa yilezi izi-structures ezibizwa kuthiwa ngama-cooperative, ama-companies. Ukubambana nje kwabantu kungenza ukuthi kusuke omkhulu umsebenzi.
Nxa sikhuluma ngenhlelo lapha sikhuluma ngani Baba Ngwenya?
Iningi labantu bakithi abalani ekhaya, kodwa uzananzelela ukuthi uma ngabe kade bengahlangana ake sikhulume nje mhlambe ngezindlu zenalezi. Bechayelana izimali, kwakhelwana izindlu, kungaba yinto nempela ingenza ukuthi isizwe sibe nempumelelo. Kunje njengoba abaningi besemazweni, isikhathi sabo sokuba semazweni siyaphela. La mazwe omakhelwane nawo asethanda ukukhathala ngokugcina abantu. So bekufanele ukuthi ngabe abantu bayasondela ngempela ubanjani, kuphunye le plan ukuthi kungenziwani engenza ukuthi kube le soft landing ngale khaya. Uma sifika sifike vele sile izinto zethu sesiziplanile, okanye siqala ama project okulima, okanye siqala ama project ayokufundisa abantu abethu IT, into ezifana nalezo. Yiloko iofisi yenkosi eliphezulu liyafisa ngayo yonke indlela engani bonke abantu bengasabela besondele bebambane kusetshenzwe kuyiwe phambili.
Pho selokugcina ngwenyanga singakagqibi udaba lethu lamhlanje,
uzananzelela ukuthi iningi labantu bakithi le misebenzi abayenzayo akuyona imisebenzi lala etheni, kodwa ke bona ngokwabo bangakunanzelela ukuthi bebodwa nje bengazakhela imisebenzi futhi ezobapha inzuzo enkulu kakhulu. Yilokho nje engikukhuthazayo ukuthi engani singasondela singaphansi kobuholi bethu sisebenzele ndawonye bafowethu, lokho kungasifikisa kude kakhulu. Siyabonga babuDube.
Siyabonga kakhulu ke mnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, besixoxa ngokungenziwa isizwe sikaMthwakazi ukuze kuthuthukiswe uZulu. Sinamasiko ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba lokukholwa kuNkulunkulu. Lizabala kumaHebheru chapter ka 11 verse ka 1. Ukukholwa ke kuyikuqiniseka ngezinto ezithenjiweyo, kuliqiniso ngezinto ezingabonwayo. Siyakwazi ukuba siphila emhlabeni lapho kulula ukuba ukholwe into oyibonayo. Kulula kakhulu ukuthi ukholwe into engaphambi kwamehlo akho. Siphila njalo emhlabeni lapho abantu ababuza yonke into. Okuba nzima ukuba umuntu aphonge ukukhola into kokuqala, kodwa uyafuna ukubuzisisa adingisise ngento leyo ayizwileyo. Manje nxa sibuya kuNkulunkulu, into exakathekileyo esiyisebenzisayo ukuze sifinyelele izinto eziningi uNkulunkulu afuna ukuthi asinike zona, sisebenzisa ukukholwa. Ukukholwa-ke yiyo indlela uNkulunkulu asebenza lathi, yiyo indlela uNkulunkulu asiphendula ngayo, yiyo indlela njalo lathi esikwanisa ukuthi siqiniseke ngezinto uNkulunkulu asithembise ngazo. Nxa sikhangele lapha kwabaseHebheru leyi chapter 11 verse ka 1, ngiyathanda ukuba nxa usiwedwa mlaleli wami ukuyibala uyiqede yonke le chapter, kodwa nizakhipha okuthize engifuna sikunanzelele. Ukuthi okokuqala, nxa sikhuluma ngokukholwa sikhuluma ngokuqiniseka ngezinto lezi esizithenjiswe nguNkulunkulu. Yikuqiniseka ukuthi lokhu uNkulunkulu asithembise khona elizwini lakhe kuliqiniso, njalo ukuba uNkulunkulu nxa esithembise ulutho ulamandla njalo uyakwanisa ukwenza lokhu asithembise khona. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sisiza kuNkulunkulu siduba ngokuthi asimnanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani, ukuba yena wayevele ekhona umhlaba ungabi khona, kalasiqalo njalo kalasiphetho. UNkulunkulu ke nguye njalo esikwazi ukuthi uyikuqala njalo uyisiphetho sento yonke, njalo siyakwazi ukuba yena amandla akhe uNkulunkulu dala mkhawulo, akulalutho olungeme, akulalutho esingathi luyamehlula. Nxa singazwisisa zonke zona ezizinto kuNkulunkulu, sizabake lokholo oluqinileyo ngezinto uNkulunkulu abesithembise zona. Siyasibona uJesu elapha emhlabeni ukuthi isikhathi esiningi wayesebantwini woba lokholo, esithi khona ungaba lokholo oluncane olulingana la i-mustard seed, le mbewu ye-mustard. Lona lolokholo luyabe ludingene ukuthi ukwanise ukuphakamisa le ntaba, ukwanise ukuphakamisa izinto ezingaphakamiseki ngokholo. Okwesibili engifuna sikunanzelele ukuba nxa silokholo siyaqiniseka ngento esingayibona, singayithandazela leyo nto. Ukuba uNkulunkulu bengicela ukuba wenze lokhu lalokhu lalokhu, usuqeda umthandazo wakho uyabusala
ungumuntu oqinisekileyo ukuthi lokho engikuthandazileyo kuzayenzakala ngendlela leyo ngiyithandazileyo.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandaze nini, letha ke lokho okuhluphayo kumbe yintaba bani phambi kukaNkulunkulu. Baba, ngegama likaJesu siyahlanganela ngokukholwa labalaleli. Ngabe kuyikuyini okuhlupha abantu abakho abalaleleyo kathesi? Siyathandaza ngegama likaJesu kuba baba, leyo ntaba ebahluphayo kayisiphune, iphume, isuke, kube lesimanga, kuguquka izinto, kutshintsha izinto, lalaba abadinga izinto batholeke lezo zinto ngegama likaJesu. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sonke isikhathi sezabatsha. Wazabacha namhla siphoqa lomnuzana Thembelani Moyo isakhamuzi selupani ngokubhekane labacha.
Abantwana bakulezi nsuku iyuthi indlela asebeziphilisa ngayo ayijabulisi. Abafana lamankazana sebesebenzisa kakhulu izidakamizwa. Sibakhangele lapha endaweni zethu lapha esihlala labo bayadakwa kakhulu.
Yes, aqolisa lapha ke bese sifake esakwenza ngefike phelileyo. Kwezemidlalo ke ake sizwe ukuthi silala namhlanje usithethelelwe Khwinji Sibanda, umqeqeji weqembu labasifazana elimela ilizwe iLemighty Warriors. Use umqeqeji wabaqeqeji bomdlalo wenguqu. Kubika uJoseph Njanji.
Sibanda nguye wesifazane wokuqala ukuqeqesha kusigaba sePremier Soccer League ngesikhathi eqhatshwe ukuba ngumsekeli kaLizwe Sweswe kuqembu leTsholotsho. Usekwenzile njalo njengoba esebe nguye wesifazane wokuqala ukuba umqeqeshi wabaqeqeshi bomdlalo wenguqu eZimbabwe. Kulezi nsuku phakathi kokufundisa abaqalayo ukwenza izifundo zokuqeqesha ehlelweni oluqhutshelwa esikolo seMilton High edolobheni lakoBulawayo.
Course kaLevel 1, that's the first course ama beginners. Sekuthuthuke silayo and so far is right. Drama theories, we have the through ama practicals of ama teaching of techniques, then we of ama topics for ama exams. So they are examined.
Ngaphandle kokuba umqeqeshi wabaqeqeshi uSibanda uvele ngumqeqeshi osebenza lamaqembu abalisayo labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors.
Because of you, probably ngathi economic hardships also have ukuthi lami, because I'm a coach, I've invested much in coaching, I've been funa to really live on my career. Sometimes I find myself ngisebenza kakhulu emadodeni than ever fazini. But obviously, given a chance and getting a team ukuthi where I can at least get a living, because you know you've got a family to take care of, yeah, well. So my priority really lies with the women, but sometimes we're going to say things they have fun in. Of course also it's for the challenge, just that challenge to coach it guys live we have a fun.
Phakathi kwabaqeqeshi abangamashumi amabili lambili abaphatheke kwizifundo lezi eziqhutshelwa esikolo seMilton High kulabesifazane ababili kuphela. Usithethelelwe ukuthi balokhu besanda kancane kancane abesifazane abaphatheka kunhlelo zokuqeqesha umdlalo wenguqu njalo ukukhuthaza zelabo abake badlala ukuba labo bafundele uqeqesha.
I applaud the two ladies for taking that initiative and ukuthi bebe part of that course. Fine, some more ladies are coming. They, I mean, I remember all the courses that I did. Probably I was one female out of the rest of the participants. But now, ngibona ngathi ama attendees abangcono, but ngicabangela ukuthi they can be even much better. So ama ladies amaningi who really want to be part of football, I encourage them ukuthi let me take up even former players or players that are really reaching twilight zone yabo in terms of playing. If you regardless ukuyenza ama courses.
Usithethelele udume kakhulu edlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lapho edlala khona labanye abagoqela uNomsa Boys Moyo, uRosemary Mugadza, uPrecious Mpala kanye labanye. Ungomunye wabaqeqetshi abalesithupha sikaCAF A esidingakala ukuze umuntu aqeqetshe kusigaba sePremier Soccer League. Ngaphezu kwalokho ke wawenza izifundo zokuqeqetsha elizweni le Germany ikanti kathesi uphakathi kwezifundo zokuba abe ngomunye wabaqeqetshi abafundisa abaqeqetshi emazweni akuzwekazi lase-Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sobabakhulu-ke Njanji kwezomculo sixoxalo somnotho Nkomo.
Akabingeleli ngisacela ukukhuleka endlunkulu yakithi koKhumalo ngibe sengibingelela enasesilweni inkosi yakithi uBulelane loBhengula kaMzilikazi ngibe sengibingelela kuwe estudio nakubo bonke abantu esebenza nabo ngisanibonayo ngibe sengibuya ngibingelele isizwe senkosi sonke ngithi sanibonani emakhaya kuphi nakuphi la kufinyelela khona umsakazo Studio 7. Ngoba ngangithembisile last ukuthi ngenzeka unyaka u-2022 kuphela iCD seliphumile mhlambe noma ngaba yisingile kodwa akusahambanga kahle ngoba saphuma na kuma COVID namakampanies senzima lapha nalapha ya kodwa ngiyathembisa lo nyaka ukuthi hayi kukhona impela inzuzo nakho kuhle kakhulu ngibe sengibuya ke odabeni lwengoma ngizoloke ngilale senjalo ingoma zami ezimnandi ezaphuma last ngoba nje ngizeza laphana nengoma njengamanje engizo ezodlalwa lapha nababudube ethi yona ngcono ngcono sishade mpoyeni lapana ngiqhuquzela kakhulu ukuthi masingakhulelisa odadewethu maqedi sibalakaze kanjalo nezingane ayakhiwe imizi ukuze isizwe senkosi sikhule sibe sihle ngempela ngokwenza kanjalo ngicabanga ukuthi sobe senze kahle kakhulu ngiyacabanga ukuthi abalale bazojabulela nawo babudube ngiyabonga kakhulu ithuba enikeza lona ngithi nakubalalela emakhaya ngisale kahle
kulike mfoka Nkomo ngusomnoto konapho ke esithi ngcono sishade singagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abakubandla le Citizens Coalition for Change bakhala ngokuvinjwa ngamapolisa ukuba benze imihlangano yabo endaweni ezijeneyo kodwa abakubandla le ZANU PF party amapolisa alandela umthetho kukho konke akwenzayo izakhamizi ezakha ikilinika eMathewini North zicela uncedo kuZulu siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje Oliver Lisayo, umthembo sithembayo uGibbs Durban City ngilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.